vanoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato raumbrella for democratic change kana kuti UDC vamweti muasa vati vatora danho rekunoratidzira pamuzinda wezimbabwe muhabhuroni vachiti havazi kufara nekwavanoti kushanda kwekomisheni inoona nezvesarudzo munyika iyi yeindependent electoral commission kana kuti IEC nezimbabwe electoral commission kana kuti ZEC mukuda kubira sarudzo.
We will, in addition to protecting the vote with our lives, march to the Zimbabwean embassy.
Pamusoro pekuchengetedza sarudzo neupenyu hwedu tichanoratidzira kumuzinda wezimbabwe senzira yekubvisa nyunyuto yedu mutungamiri webotswana vamasisi neshamwari dzavo muzimbabwe nekune dzimwe nyika vakafanira kuziva kuti hapana akavapa mvumo yekuba sarudzo.
Vanopikisa vanoti havasi kufara kuti mapepa ekuvhotera kana kuti maballot papers akaita mashoma nemusomu govera svondo rapera paivhota vamwe vashandi vehurumende kusanganisira mapurisa vanovhotesa nevamwe vasingakwanisi kuvhota musi wesarudzo. Izvi vanoti ndizvo chaizvo zvakaitika muzimbabwe musi wekuvhota gore rapera. Vachitsinira mashoko avamuhwasa mutungamiri werimwe remapato anopikisa rebotswana congress party kana kuti bcp vadumelani salishando vaudza studio 7 kuti kusatora matanho akafanana nekuratidzira kungapa IEC simba rekubirira sarudzo ichibatsirwa nezeic.
Tiri kutarisa nzira dzose dzatingatore kuitira kuti sarudzo ive yakachena kusanganisira kuisa IEC kumatare edzimhosva.
Mukutanga kwegore rino sangano reIEC mubotswana rakaenda kunodzidza mafambisirwo anoitwa sarudzo nesangano rezeic kunyange hazvo gungano renyika dziri kuchamhembe kuafrica resouthern african development community kana kuti sadec ranga rati sarudzo dzakaitwa muzimbabwe muna nyamavhuvhu wegore rakapera dzanga dzisina kuchena. Vaimbwa mutungamiri wenyika yebotswana vaseretsa kama Ian Khama vave mukuru webato rinopikisa rebotswana patriotic front kana kuti bpf vakatiwo kune zvezvarwa zvezimbabwe zvinotsigira zanupf zvakanyoreswa zvisiri pamutemo kuti zvikwanise kuvhota mubotswana.
Mazimbabwe vanakona kutopa kumozambique.
Zvizvarwa zvezimbabwe zvakakwanisa kuvhota musarudzo yakaitwa kumozambique munguva pfupi yapfuura kunyanya vatsigiri vezanupf bato rava munangagwa.
Vachirambawo mashoko ekuti kune kubiridzirwa kwesarudzo kwarongwa vanoona nezvekuburiswa kwemashoko musangano reindependent electoral commission kana kuti IEC mubotswana vausvupile maroba vati zviri kutaurwa nevemapato anopikisa munyika iyi hazvina maturo.
Mashoko ekuti IEC iri kuita misangano muchihwande nevakuru vezec haana maturo.
Studio 7 anakunzvadiwire zec sezvo mutevedzeri vasachigaro wesangano iri varodin kiwa vanga vasingadayire nharembozha yavo uye havana kupindura mibvunzo yavatumirwa pawhatsapp kusvika taenda pamhepo. Asi mukuru anoona nezvesarudzo muzec vakamboudza vatori venhau kuti botswana yaida kudzidza nezvebambatirwo esarudzo uye kushandiswa kweredhiyo nemamwe madandemutande. Vakati kunyange vamwe vachishora zec zvakaitwa nebotswana zvakaratidza kuti vane chivimbo nesangano ravo. Mumashoko kuvatori venhau munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaniki mangwana vakati zimbabwe aipindire munyadzi zvematongerwo edzimwe nyika vachiti hurumende inoshanda nebato chero ripi rinenge rasarudzwa zviri pamutemo. Taedza kubata mumiriri wezimbabwe mubotswana vabati raishe mukono weshuro asi takundikana sezvo zvanzi vari pazororo kusvika pakati pemwedzi unouya uye ndivo voga vanzi vane mvumo yekutaura nevatori venhau pamuzinda uyu. Asi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muzanupiye vafarai marapira vati ushamwari hwebato ravo nebdp ndehwebhande nebhurugwa asi hapana urongwa hwekubira sarudzo vachiti zviri kutaurwa nevanopikisa chiratidzo chekuti vapererwa nezano.
Idzo inhaurwa dzinotaurwa neavo vanoziva kuti musarudzo dziri kuuya hapana chavo.
Haisi botswana chete iri kuchema-chema kuti zimbabwe iri kupindira musarudzo dzanyo. Vanopikisa musouth africa mozambique nenamibia vari kushorawo hurumende nebato rezanupf vachiti vari kubatsira mukubirirwa kwesarudzo munyika idzi. Asi mapato ari kutonga munyika idzi anoti aya manyepo. Ndakamirira studio 7 mufrancistown botswana ndini shingirai madondo.